manyika kuheros eka muharare vamugabe vatora mukana uyu kushoropodza mutungamiri weAmerica vaGeorge W. Bush mutungamiri weFrance vaNicolas Sarkozy pamwe nemutungamiri weBritain vaGordon Brown vachiti vatatu ava vanonyadzisa nekukurudzira kwavari kuita kuti ivo vamugabe vabviswa pachigaro zvechisimba vamugabe vati vacharamba vakaita chandagunyira mwana wevhu vachiti nyika idzi dzinoda kuteerera Zimbabwe rusununguko rwayakawana muna 1980
vanoramba vachiita semarovatira kusimudzira musoro toramba takateyawo matei takatarisa nzivi dzedu dzichinzwazi matsaga kuti zvinge kuitika zvakare
kunyange hazvo veruzhinji vari kushushikana nekupararira kuri kuita chirwere chekorera vamugabe vati munyika hamusisina chirwere ichi vati nyika dzakaita seFrance neAmerica hadzifanire kupindira panyaya yezviri kunetsa muZimbabwe zvakanaka here
kuti nokuti kwaita chirwere kuno kotumwa mauto we need doctors if there is cholera we don't need soldiers from outside we have enough of our own so Mr. Brown your thinking must undergo some medical correction
vamugabe vashorawo ushamwari hweBritain neAmerica vachiti ndiwo ushamwari hunozivikanwa hwakaipisisa pasi rose vatorawo mukana uyu kushoropodza mutungamiri weMDC vamogen tsvangirai nekufamba kwavari kuita vachitaura nevatungamiri vedzimwe nyika pamusoro pedambudziko riri munyika ndokufananidza izvi nokuita chipambi
chavanhu vaakuzvitonga tine mirayo yedu tine matare yedu tinoita dhakaya pakati pedu ko chinotadzisa kuti tigare pamwe chete kuzvitonga kuwirirana izvi zvokuzotesa munhu womhanya nhasi ari kokoko kujerimani mangwana anenge ari kuti kunetherlands wadzokera kuti kunana botswana kunana senegal nyika dzose kukushajei aiwa hatidi hatidi we don't want that prostitution
vachidzokera kune zvavaendera kuHeroes Acre vamugabe vati vamanyika munhu akashandira bato ravo pamwe nenyika zvakaomarara vati chinovarwadza ndechekuti vamanyika vakafanetsaona yemotokari semufiro wakaita vabhodha gezi munguva iyo vaigadzirira zvakare musangano wezanu PF wepagore vamanyika vakafane mugovera mutsaona yakaitikira kumbalabala vachiita gadziriro dzemusangano webato ravo wepagore uyo waifanira kunge wakatanga nezuro kubhindura musangano uyu wava kuitwa svondo rinouya zvitevera kufa kwavamanyika ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas Zwiri pasi
oh,